ndinini sakansera wenzvimbo ndiri kuti nyaya iyoyo haina chokwadi mukati mayo. Hakuna land yatakapa vanhu marend barons zeasei. Council kana ichipa land inoconsulta anonzi maabutting neighbors according to the planning act. Vanotoconsulta maabutting neighbors. If they are to follow my process council, zvinhu zviri kutaurwa izvozvo handizve chokwadi.
Nzvimbo iyi yainzi panofanira kuvakwa zvikoro yakazorasika sei ikapedzisira yava mumaoko emaland barons ari kutaurwa?
Nzvimbo yakaitika ndeiri kutenwa South Yandroziva to the best of my knowledge yanga iri emabefore school yakaswaipwa pakaswaipa land paivakwa chikoro nepaivakwa maflats. Nzvimbo izvi dzakangochinjana. Chikoro chai chakatovakwa panonzi pamadha tachi and then pakavakwa madha tachi pambari supposed kunge pari maflats. Saka nzvimbo yanga ine chikoro iri kungovakwa maflats. Saka pana zvokuti takaasista marend barons.
Vanopa mvumo yokuti apa pavakwe chikoro, apa paitwe mabhizinesi, apa paitwe chakati ndivanani? Handiti ndimwe muri mukanzuro dzacho dzinofanira kutonga nyaya dzakaita sedzidzi.
Ya, kana zvinhu zvichinjwa kana pakuchinjwa land use from the initial purpose yakaplaniwa land, proof of physical planning, azvichinjwe kucouncil kumachambers kwedu isisi.